Mari idzodzo hadzisati dzapinda mumaaccount dzevanhu vangoswera vachigobvunza kuti dzichasvika nguvai. Asi zvadzo zvero patichapindira ipapo hadzisi mari ngavabatsire nechero nzira nekuti imari yagara iri shoma shoma tichitarisa manidzi avo ezuva nezuva.
Imi sesangano rinomirira varayiridzi muri kuti imari inokukwanira inofanira kuwedzerwa nehurumende?
Hurumende ngairege kufunga zvekuwedzera mari, ngaitipe mari yedu yataisotambira idzorere value yemasalari yedu anga ari ma$500 ma$450 vochinja neinterbank rate votipa, nekuti mari idzi pataingodzipiwa dzaienderana neraramo mararamirwo anga achiitwa muZimbabwe. Cost of living yatokura kuwedzera kudarika ipapo, saka vakabotidzorera value yesalari yedu chete tinokwanisa kumborarama nemhuri dzedu tichiita zvekushingirira nesezvo zvinhu zvatowedzera kukukwira.
Sesangano reATUS muchiri kuenderera mberi here nekuratidzira svondo rinoya sezvamakataura, zviri kufamba sei?
Hongu zvikoro zviri kuvhara musi wa22 July, hakuna chikoro chichazenge chichivhurwa. Maticha tikutaura nawo aneta, vanhu vazhinji vatopedzisa kupeta zvirauro nhasi zvekotoro ino. Musi wa22 hakuna chikoro chichange chichivhurwa nenyaya yekuti varayiridzi vari kuda kuti vabhadharwa mari inoita kuti vatenge. Tinozivawo kuti pane vamwe maorganizations vari kukurudzirawo kuti maticha aende kumabasa, asi maticha ari kutovarambira vachitobuda kumaunion kwavo. Saka tichaenderera mberi tichiratidzira maticha ari kuenda kuholidhe nekukurumidza kubva musi wa22 vaakumbonozoora vachitsvagira mhuri dzavo zvikwanisiro, sezvo embulaya wedu atadza kutibhadhara, atadza kutipa mari inoita kuti tikwanise kuchengeta mhuri dzedu.
Asika hurumende iri kuti ichiri kuda kuti munge muchitaurirana, hamuna kukurumidza kumedza kutsenga kuchada here?
Nyaya yekutaurirana inotaurwa nehurumende inyaya yekutenga nguva, vasina chavari kuuyisa patafura. Ende vanhu vavanotuma kuti vauye kuzotaurirana nesu vanenge vari vanhu vavanhu vanoda kutaurirana navo vachiti vakamirira isu, ishamwari dzavo. Hakuna nhaurirano dzinenge dzichiitwa.